Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chivabvu 17/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation kwasvika pazvikamu makumi manomwe nemashanu nezvika makumi masere nematanhatu kubva muzana kana kuti 75.86%. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu rinokurudzira nhaurirano pakati pehurumende nevagari vekwamarange kumanikaland pamusoro pemari inobva muzviwanikwa zvemudunhu iri. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri vestudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe National Statistics Agency inoti kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation kwasvika pazvikamu makumi manomwe nemashanu nezvika makumi masere nematanhatu kubva muzana kana kuti 75.86%. Zvikonzero zvichikonzerwa nekudhura kwemitengo yezvekudya nezvimwe. Magetsi, mvura, mafuta ekufambisa dzimotikari, mishonga yekurapa vanhu ndezvimwe zvinhu zvisiri kuwanikwa nyore munyika. Dhora reRTGS riri kutambiriswa vashandi riri kuramba richishaya simba. Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vaudza Studio 7 kuti zvinhu munyaya yezvepfumi hazvina kumira zvakanaka, vachiti zvatomera mushandi kubva mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatora mhiko.
Zvinenge zvakona kubva pakachinjwa hurumende, pane zvakawanda zvakataurwa nenyaya yeupfumi, magariro akanaka, kubatwa vanhu nenzira iri pamutemo, kuchinja kwemitemo, asi zviri kuitika on the ground ndezvekuti hapana zvachinja. Vanhu vachiri kutambudzika neupenyu, kana nyaya dzekodzero chaizvo hatisati tabuda panyaya yekungoshungurudzwa nemapurisa. Tiri kuona mudhorobha munomu matiegasi achingokandwa, vanhu vachingotandaniswa kumavasa. Hatisati taona mavasa manyuwani kana kuti vanhu vari kuti ndawana vasa. Tirikungoona vanhu vachingobva kumakambani vachiti kambani yavhara, iyi yavhara. Mitengo yezvinhu hazvichataurwi, zvange zviri nani vaMnangagwa vasati vapinda. Taiona kuti mitengo yainge isingakwiri kuzuva nezuva. Taiwana mafuta, peturo, diziri, zvinhu zvange zviri nani nemamiriro ezvinhu, uye zvino zvakati siyanei, upenyu hwakaoma. Tingangoti zvakavimbiswa, haisiri zvozva kuitika on the ground. Saka munhu mukuru hanzi haanyepi, asi zvatiri kuona ndezvekuti haisiri zvozva takataurirwa pavakapinda pautongi.
Saka izvi zvasiya vashandi vari papi chaizvo?
Iyo zvino vashandi vari panguva yakaoma, nekuti paunoenda kuvasa unenge uchingazivi kuti unodzoka unaro vasa racho manheru here, sezvo unoswera zuva rese kusina zvavaita, kusina magetsi. Maemployers anenge achiti ndinokuchengeta sei sezo muri kuzoonera meka kuti andi aisi mhosva yangu hapana zvandinokwanisa kuita inini saemployer kana kuti zvokufambisa mafuta acho yokuti tidhirivhari kazvinhu zvinazvo atinenge tagadzirisa vanhu vanosvera vachitenderera vachitsvaga peturo saka nevane makambani ematranspoti vari madrivers unenge usina shuwa yokuti uchasvika motokari ichiripo here iyoyo unofanira kuva uchidhraivha sezvo hapana mafuta ekuifambisa saka vashandi vane dambudziko kuendesa hama kuzvipatara vana kuzvikoro chikafu kufambira hama zvinorwara kuenda kunoona hama kumusha upenyu hunenge hwatiwo mei mwedzi yapfuura iyi zvinenge zvichingooma zvichienda pamberi
kuone kudzimwa kwemagetsi uko maindastry zvinhu zvakamira sei kuri kudzimwawo here nekuti panenge pava pasina kunyatsojeka vashandi vari kukudzaiwo kuti kudii
vashandi vari kutaura kuti kwange pakabuda maschedules ekuti vakwanise kuplana kuti nhasi anenge asipo nzvimbo yakati mangwana ari kwakati asi zvavari kutoona ndekuti maschedules anga abudiswa nezesa haasi kuteedzerwa
munyori mukuru wesangano revashandi rezimbabwe congress of trade unions vajafet moyo vange vari parunhare muharare nablessing zulu westudio 7 rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu vanogara munzvimbo dzine zviwanikwa recenter for natural resource governance rinoti rinokurudzira nhaurirano pakati pehurumende nevagari vekwamarange kumanikaland pamusoro pemari dziri kuwanikwa kubva mukucherwa kwemangoda munharaunda iyi mukuru wesangano iri vafarai maguu vanoti izvi zvakakosha kuitira kuti mapoka maviri aya aonesane pachena kuti mari dziri kuwanikwa kubva mudunhu iri dziri kufambiswa sei sezvo pasina chinoratidzawo kuti dunhu remarange rine chicherwa chinobudisa mabhiriyoni emadhora studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi asi vamaguhu vaudza jonga kandemiri westudio 7 kuti sangano ravo rasvika pakupa kuridziro iyi mushure mokushanyira dunhu remarange richizvionera roga kusarida shure kwarakaita
nyaya yemangoda ndofunga inyaya inozivikanwa nemunhu wese kuti hakuna anoziva kuti upfumi huri kubva kwamarange huri kuendepi takaenda tikanoona mambo marange musha wavo unotosiririsa hauiti sekunge musha wamambo ane nzvimbo iri kucherwa upfumi hwemabillions of dollars wakadaro kana zvichidaro kuna mambo chifungai kuti ko vanhu vonje vagari vemunharaunda hapana chiri kusvika kwavari saka nyaya yemangoda yekwamarange yanga ichida kuti dai hurumende yakwanisawo kuti iite nhaurirano nemacitizens nekuti zvichida inyaya yekuti havasi kuziva kuti zvoitwa sei asi tine vanhu vane maideas ekuti tingaite sei kuti mangona edu akwanise kuti nyika iwane pundutso mari iri kubva kumadiamonds iende mufinancial system yezimbabwe iko zvino zvekushayiwa kwemari mumabhengi kushayiwa kwemari even yekutambirisa vanhu mari ine musoro inyaya yekuti hurumende iri kuti hatina mari asi tine madiamonds ari kubuda every day mamutare mune vanhu vakawanda vari kutengesa madiamonds zvisiri pamutemo maforeign dealers vari imomo vanotogara imomo vanozivikanwa nemapurisa kuti anogara pakati ari kutengesa madiamonds muzimbabwe saka zvaida kuti dai taita hurukuro nehurumende nemakambani ana ZCDC kuti tingaitewo sei kuti tiitewo zvakaitwa nenorway payakawana oil vakatanga kugadzirisa masystems mainstitutions avo kusvikira iko zvino izvi imodel pasi rese rekuti vakakwanisa kushandisa zviwanikwa zvavo zvakanaka
zviri kumakambani here kunge vachigadzirisa dzimba dzevanhu ivavo kana kuti zviri kumunhu ane mari dzake achizvigadzirisira musha wake
chekutanga munhu anofanira kuzvigadzirisira musha wake. Asi isu tiri kutaura pamusoro penzvimbo yakatorerwa upfumi hwayo. Saka Mambo Marange mukamunzwa achitaura anoti madiamonds aya ndeangu nekuti ndiye mambo. Saka tiri kuti kana zvakabenefita vanhu vari kure vakanovaka mazimba anenge mahotera, vamwe vakanotenga mabuildings, vamwe vakaenda kunovaka nekunze kwenyika. Ko mambo nevagari vana vekwamarange vacho vari kuwanei? Inga zvinonzi charity begins at home one.
Vari kushandisa migodhi yezvinezvi iko kwamarange ndaanani?
Pari zvino kune vezcdc vakapinda muna 2016. Kozotiwo machina adzoka asi hasati atanga kuchera zvavo, asi vakaseta equipment yavo. Ndingati ndiwo makambani maviri andiri kuziva aane maresinesi yekushanda kwamarange. Panewo imwe iri kunzi mucommunity, asi kuongorora kwedu ndekwekuti haisi mucommunity. Vanhu vari kuda kushandisa munhu ane zita rekuti Chiadzwa, asi Mambo Marange havasi kuziva nezvekambani iyoyo. Veruzhinji hapana kujeka kuti vanobhenefita sei kubva kukambani iyoyo iri kurejestwa nemunhu wani.
Avo vange vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu vari parunare kwaMutare naJonga Kandemiri weStudio 7. Masangano akazvimirira pamwe chete nevagari vekumasvingo vari kushoropodza kuvandudzwa kwemutemo wePublic Order and Security Act kana kuti POSA, vachiti hurumende haina zvakawanda zvayakashandura kubva kuposa kuenda pabhiri remutemo idzva reMaintenance of Order and Peace Act kana kuti MOPA. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano waitwa mumasvingo nesangano reSouthern Africa Parliamentary Support Trust kana kuti SAPST, vemasangano akazvimirira vati hurumende iri kunyengedza veruzhinji pamwe nepasi rose kuti yave kuvandudza mutemo kuitira kuti uite utongi hwejekerere, asi iyo pasina zvairi kuita kunze kwekuchinja mazita emitemo inodzvinyira ichidzosa nerweseri. Munyori wesangano renango Southern Region, Amai Lucia Masekesa vati mutemo uri kuuya weMOPA hauna kumbosiyana newayapo weposa, uye unombunyikidza kodzero dzevanhu pamwe nekuvhara mikana yekushanda kwemasangano akazvimiririra.
Mutemo uyu ndounaso kuti hapana chaukasiyana newakare. Posa neMOPA yacho zvakangofanana, nokuti tiri kuenda tichinoapply. Hapana patinoshanda takasununguka tisina kuzivisa kuenda kunozivisa mapurisa. Saka tiri kuona sokuti zvakangofanana kusichinja kwamazita, asi mutemo unoramba uchinge umwe chete. Zvinokanganisa basa semasangano akazvimirira, nokuti tinofanira vane rusununguko rwokuinda kunoita basa takasununguka, nokuti isusu hatina kwatakamirira, kwatakarerekera. Tiri kushandira vanhu kuti vazive uye kutekeshedza ruzivo rwemuno munyika zvakasununguka.
Musangano uyu wanza kuti zvikamu zvizhinji zvaiva muposa zviri kudzoswa nemutemo weMOPA. Nhengo yesangano reMasvingo Women's Forum muzvare sungano zvarabwa nazve vati mitemo mutsva uyu unomunyikidza kodzero dzevanhu seposa, vachiti unopa mutungamiriri wenyika simba rekupinza mauto mumugwagwa kuti vamise kuratidzira kunenge kwaita mhirizhonga mukati.
Nisokuona kwangu hangu somunhu ari mucivil society muactivist, ndiri kuona kuti hapana chachinja, izita chete rangochinja. Uyezve ukatotarira masection maclose ari muposa iyoyi drafted akatoomesesa, nokuti mazopinzwa president kuti vagonzi vadeploye, kwazonzi zvemasoja achatozouya obetserana namapurisa, asi anotouya ane zvombo zvavo, kutoreva kuti it's now a very very dangerous creature mopwe. Posa yanga ichitori iri nani, iyi haina kutombomira zvakanaka iyi, zvokuti hatizivi hedu kuti tingaiita sei kuti tiirambe. Asi hapana chachanduka, hapana zvachose, marestrictive laws atondowedzerwa masimba, hapana kuripila kana kuamenda, andoitwa more empowered kuti anatso kudzvinyirira kodzero dzavanhu dzokusununguka nokuungana zvavanoda nokutaura zvavanoda.
Asi vamwewo vange vane maonero akasiyana vachiti hurumende iri kuratidza kuvimbika kwayo nekuti yave kuita zvayakavimbisa zvekuvandidza mutemo kuti vanhu vasungunuke munyika.
Hurumende yakagona nekuti kumaorganizations vakaredusirwa madays, instead of kuapply for my events avo in 7 days, now ya 3 days and vachiwanawo response yavo on time, and of which zviri kukurudzirawo demokrasi munyika yedu. Saka ndoona sekuti MOPA yakanaka.
Vanoona nezvekufambisa kwebasa muSAPST vaVivian Masavave vatiwo kunyange vanhu vane pfungwa dzavo dzakasiyana-siyana, chinangwa chemusangano wavo changa chiri chekuti vanhu vaziviswe zviri mumbiri idzva reMOPA.
Chinangwa chemusangano watatinacho nhasi pano paFlamboyant chachiri chekuchenjedza vagare vemuno mumasvingo kuti mumavhiki anoteera pane makomiti eparamendi anenge achifamba achizobvunza pfungwa dzezvizvarwa zveZimbabwe pamusoro pemaintenance of peace and order bill rinova bill riri kutsvaga kuti riite repeal and replace public order and security act kana kuti posa sekujaira kwaita vanhu saka tatanga nekuchenjedza vanhu kuti zvinyi zvirimo mumaintenance of peace and order zvakasiyanei nezviri muposa noenderere mberi ndokubva tazotsanangurira vanhu kuti chinozotarisirwa kubva kwavari chii
vamasave vati vanhu vachapuwa mukana wekupa pfungwa dzavo mubhiri iri mwedzi unouya apo paramende ichafamba nyika yese ichitora pfungwa idzi bhiri isati rapasisa kuitwa mutemo kuri kutaura zvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati havakwanisi kutipa pfungwa dzehurumende munyaya iyi vachiti vanga vakabatikana ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Gand Maramba
tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi pepanhau reHerald rinoti bhodhi reZimbabwe Consolidated Diamond Company radzinga basa vakuru vekambani iyi vanomwe kusanganisa Dr. Morris Vekezela Mpofu richiti riri kurwisa uori Chronicle rinoti vachuchusi veNational Prosecuting Authority varamwa mabasa vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pabasa pavo vachuchusi ava vaendesa gwaro kumukuru wavo vachitaura zvavanoda kuti zvigadziriswe uye vachinyunyuta pamusoro pekusungwa kwevamwe vavo vakapomerwa mhosva yokushandisa zvinzvimbo zvavo nenzira isina kunaka muNewsday mune nyaya yasachigaro wepublic service commission vavincent hungwe vachiti mwedzi unouya wachikumi hurumende iri kupamidzirazve mari kuvashandi vayo nekuti mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira Zimbabwe Mail ine nyaya pamusoro pemudzimai wemutungamiriri wenyika amai Auxilia Mnangagwa avo vanonzi kupindira kwavo mubasa rehurumende kwanyanya vachinzi vanongopinda mumahofisi ehurumende vachiudza vashandi zvokuita muchikamu chino tinopa vateereri vedu vestudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo
mazuva asi studio 7 vidal patrick ndoreka benyika dezimbabwe marapinda chaizvo tikumbira yatungamirirawo mutungamiriri wedu wenyika wamunangagwa nyika yedu aita zvakanaka yamapindirawo muri kunzeu matibvisira masankishini kunyika yedu nyika yedu inoenda mberi zvakanaka mutungamiriri wedu wenyika wamunangagwa vaitawo zvakanaka namwari marapindira masankishini auraya nyika vabvisirei vakuru venyika inga vana vamunangagwa vari kuedza kuita zvavanogona kutungamirira nyika namwari masankishini aya ngavabviswe ZANU-PF irambe ichitonga
kwazuvai mhuri yezimbabwe ine ndinoitwa pension madhodha ndinogara hangu kuno kusouth africa kupretoria asi handisi kufara nezvinhu zviri kuitika kuzimbabwe hurumende yavamunangagwa hurumende yamunangagwa kate kahle haisi kuita zvakanaka handizvoba zvinofanirwa kuti zviitwe nehurumende chaiyo nokuti hurumende ipapapa vari kudemonstrata vachiinda kuna chief ndiwen but nandii apo chief charumbira unotaura zvaanoda achikurudzira ZANU-PF ndiani akamboendako ikokoko achitaura zvaanoda kuna chief charumbira nokuda kwokuti vari kukurudzira ZANU-PF ava chief ndiweni ndo vanonzi kwanzi vazotaurirei nezvekodzero dzevanhu vonzi pasinavo sei zvainoita izvozvo hatiidi zvakare vari kubatabata nenyaya dzokuti kwanzi haikoti yakatonga kuti chamisa haasi siripi iye purezidendi wemdc ko vakadii kuzvitaura pamazuva azvakatanga kuitika ZANU-PF iri kuda kupindira maererano nezvemdc takambopindira here nezvezanupf ko sei tisingaiti nokuti takabvira kudhaya tichiti munangagwa hatimudi ko sei vasingamubvisi hatitomboidi ZANU-PF chamisa pamberi chamisa wei chamisa wei.
Magadi, magadi, muri Zimbabwe. Indi no fara. Indi no ito tekla. Dino gara wo zaka jenda. Indi no ngote zangu panya ema teacher. Nya ema teacher matisha ngawa zirgumari. Ima teacher atambura. Ugauna teacher zuwari nitu wasizi. Na kuti teacher kutuita unge rufa chero chero. Asha onikisa teacher. Chero vana shabu chero wafakita shubi ya kuziza. Asha wana kuti teacher wacho swaka peka. Teacher ana life ya maka. Saka maticha ngawe ziruwe maari.
Makadi we studio 7. Nechichemo changu ubu. Ndinotsva gavo baba vangu vanonzi Fanuwe Mudzingiriri. Mundikandirevo ku studio 7.
Makadi vashamarari ve studio 7. Ndinokumbira kwakare kuti mutiudzirewo hurumende itibatsirewo kuti pamaresources atinenge tinawo munyika. Kana maresources achinzi abva mukadoma, abva kukwekwe, abva kutotise kuinyanga. Munzvimbo iyoyo kana ingava gold semukadoma. Tinokumbirawo kuti rimwe vakana vachinge vachitora rimwe chienda kuna Harare vachinoita zvavanoriita. Rimwewo risarewo richibenefitawo community yemomo. Kuti rigadzirewo nzira ritesei vanhu vemomo mucommunity vabenefitewo kutanga. Ndozvatokumbira chete kuti zvonizvo chii community inofanira kubenefita. Kunyange kuri kwaMutare. Community yemamutare vanhu vemamutare ndovanofanira kuita sei kubenefita pamangoda epamadiamonds anenge arimo. Kwete kuti tinotoshaya kuziva kuti afamba sei, aenda sei. Aenda kupi arikumbodyiwa nani nekuti sekadoma inzvimbo inosarira shure asi inzvimbo ine maresources zimplus iri mukadoma uye zvakare ana Rio Tinto ari mukadoma asi hationi inzvimbo ichisimudzirwa uye zvekana vashandi vachiona vamwe vachina ndondorwa nakona Harare isusu vachiona vemukadoma machona tichishaya mabasa vemukwekwe vachiona isusu tichishaya mabasa vemamutare vachiona tichishaya mabasa asi tisitinge tagadzira ngoda rachona rinenge riri ngoda remunzvimbo medu ndozvatokumbira chete.
Halo, makadi kwa vashamarari mese Studio 7. Indi netwa Joe Moyana. Ndiri kuno kuBotswana muGabes. Kuno kune chirongwa chatanga chekusunga vana muzvikoro. Chakatanga nezuru musi wechitatu nanhasi. Saka vana vari kudiwa kuti vave vane mapermit. Dambudziko riripo nderekuti vanhu vakauya muno vane mapassport mamwe akaexpire vamwe vakauya nemaETD. Vakazorora vakaita vana. Saka izvezvi vana ivavo vakupinda zvikoro vamwe vatova magrade 7 magrade 3 vamwe magrade 1. Saka chirongwa chatanga ichi chatangira kuno kuGabes. Vari kubhadhariswa ma 1000 pamwana kana une wana 3000 kana usina permit. So vanhu vazhinji vari kuno havana mapepa. Tinokumbirawo vashamarari kuti hei hurumende kudai yaedzawo kutibatsira kuti vapindirewo vanzwisisewo nyaya iyi kuti iri kufamba sei kuti avachadi ari maforina kuti apinde zvikoro munyika dzavo. Ndatenda havo.
Avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota reBurkina Faso rezvekudzidzana nedzimwe nyika raudza United Nations kuti nyika dzepasi pose dzinofanirwa kurwisa varwi vanopfurikidza mwero muAfrica sezvadzinoita muIraq nomuAfghanistan. Nyika zhinji dzakabatana kurwisa vanopfurikidza mwero veTaliban muAfghanistan nevanopfurikidza mwero veAl-Qaeda muIraq. Vanhu vanoratidza kuda kuzovhotera vaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoseph Biden vari kuramba vachiwanda kupfuura avo vanoratidza kuda kuzovhotera vamwe vese kuwana mukana wokukwikwidza kuita mutungamiri weAmerica. Zvabudiswa nevaongorori vezvamatongerwo enyika zvinoti vaBiden vari pa39% vachiteverwa navaBernie Sanders vari pa19%. Vamwe vese vari pasi pe10%. Makatirira ku Studio 7 anemi mchurongwa Tanono Kawande ndiri mu Washington DC. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika mu America. Mutungamiriri weAmerica ava Donald Trump nezuro vakabudisa zvirongwa zvitsva zvekupinda kwevanhu muAmerica, vachiti America ichange ichizotora vanhu vane ruzivo kana unyanzvi mumabasa uye vakadzidza pachinambo chekupinza vanhu munyika nekuti vane hama dzavo dziri muAmerica. Izvi zvatotanga kushorwa nemapato eDemocratic Party pamwe chete neRepublican Party. VaTrump vati zvekupa chero munhu mavhiza nerotari hazvina kunakira America sezvo zvichivharira kunze vanhu vane ruzivo uye vakadzidzira mabasa izvo zvisingabatsiri America. Vati America haichangopa vanhu vese vese mavhiza nekuti vane hama dziri muAmerica. Pari zvino chikamu gumi nevaviri kubva muzana 12% vanopiwa mvumo yokupinda muAmerica pamusoro pokuziva basa kwavo. Chikamu makumi matanhatu nezvitanhatu kubva muzana 66% vanopiwa mvumo yokupinda muAmerica nekuti vane hama dziri muAmerica zviri pamutemo. Asi vaTrump vanoda kuti zvikamu makumi mashanu nezvinomwe kubva muzana 57% vabvumidzwe kupinda muAmerica nekuti vane mabasa avakadzidzira kana kuti pane makambani anovapa basa. VaTrump vati vachabvumidzwa kupinda muAmerica nekuti vane hama dzavo dziri muno, vachadzikiswa kusvika pazvikamu makumi matatu nezvitatu kubva muzana 36%. Sezvo nguva yedu yapera, regai tipotarisa zvanga zviri munhau. Kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation kwasvika pazvikamu makumi manomwe. Tasvika pamagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC, ndoti mosara zvakanaka.